Muhurukuro yavaita nestudio 7 vashamisa vati havasi kufara kuti amai Doan vakaburitsa gwaro ravo vasina kusangana nevemasangano akazvimirira akawanda pamwe nevemapato ezvematongerwo enyika. Vashamisa vati kodzero dzevanhu dziri kuramba dzichityorwa munyika nehurumende yava Emmerson Mnangagwa, asi izvi hazvisi kunyatsobuda zvine musindo mugwaro ramai Doan. Vati kana UN ichituma nhumwa dzayo inofanira kutsvaga vanhu vasina divi ravakarerekera.
Aiwa, ngavatarise kuti kwauya asina waanorekera, asingatemi, achipinda buda mumba manhingi uye asinganakirwi nemari, nekuti mari ine chitema. Munhu akapuwa mari unoita kunge abatwa nerundimbo. Munhu akapuwa mari unoita kunge asina maziso kana njere dzinoita kunge dzakurekekwa kumwe. Mari yakashata, munozoona kuti mari ine chitema. Kunyaya dzenyaya dzematongerwo enyika, munhu akada mari haana paanombira uye ngaasina chindiro. Saka todawo kuti vanotumwa vave vanhu vanengakwakarerekera, vasingaiti zvemari, vasingatsvagi kuda kuuya kuzofukuta rimwe divi, asi kuti vanongoda kuti chokwadi chive chinogadziriswa chimire ndozvingabatira United Nations. Iyo United Nations kuti ive nechimiro, ive nechiremerera, inodikwa kuti itume nhume dzakaremekedzeka, nhume dzisina kwadzakarerekera uye nhume dzinoya dzigadzirisa zvinhu.
MDC Alliance yakatonyorera UN tsamba ichinyunyuta nemabatirwo akaitwa basa namai Doan pakushanya kwavakaita munyika kwemazuva 10, asi vashamisa vati vari kufara kuti amai Doan vakasimbaradza nyaya yekuti munyika muitwe nhaurirano dzechokwadi mukuedza kugadzisa matambudziko akatarisana nenyika.
Popota haivati ramangwana reZimbabwe kana reAfrica, tinovaka nyika inhaurirano, kunzwanana nokuti wewirirana. Ndosaka ndakati vezanu wee, masanitens haadzine maplakadzi nemademonstration. Masanitens haabvise nemaresolution esadhaki, asi zvanhu zvakamboitika harisi dhimoni rinobva nokukudzwa kuti ngaaende ndaenda. Apa hapadi vaprofita.
Asi bato rezanu PF riri kuramba rakatsika madziro richiti nhaurirano dziri kuitwa pasi pegungano repolitical actors dialogue iro rinonzi neMDC Alliance harina zvarinoburitsa, sezvo bato iri richiti vamunangagwa vari kuita nhaurirano neshamwari dzavo. Vashamisa avo vapedza svondo rino rese vachisangana nevatsigiri vavo mudunhu remashonaland west vatiwo havasi kufara nemhirizhonga iri kuitika pamisangano yavari kuita, vachiti chiri kuvashamisa ndechekuti vamunangagwa vari kuramba vakanyarara.
ED anenge achitaura kuti hatiti zvemhirizhonga, asi ukati mashoko ake achibudisa zvimwo, maoko ake anenge akabata fumo, anenge akabata dombo, maoko ake anenge akabata kuti futi kana grenade kuda kutiparadza. Ndozvatinoti nyika haivapi nezvibhakira, nyika haivapi nemangoromera, nyika haivapi nekopoto negakava, nyika inovakwa nekuyanana.
Asi ZANU PF iri kuramba ichiti nhengo dzayo hadzisi kuita zvemhirizhonga. Panyaya yeupfumi hwenyika uhwo hwakanzi namai Doan hwawira pasi zviri konzerwa nezvirango zvakaiswa nenyika dzekumavirira, vashamisa vati chikuru chaondomotsa upfumi inyaya dzeuori.
Corruption must be dealt with. Ndo pane nyaya togadzira governance neleadership, ndo pane nyaya izvozvo zvikasagadzirwa tine dambudziko richaramba riripo. Togadzirisa nyaya rule of law, togadzirisa nyaya yemaproperty rights, togadzirisa nyaya yemafree and fair elections.
Hurumende yeAmerica nezuro yakati kusamira zvakanaka kweupfumi munyika kuri kukonzerwa nekutadza kufambisa basa zvakanaka kwehurumende yavamunangagwa, kwete nezvirango zvakaiswa neAmerica. Asi mushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muzanu PF vatapadzwa mugwadi vati zvakataurwa namai Doan mugwaro ravo ndizvo zviri kuitika munyika, vakati zvirango izvi zvinofanira kubviswa kuitira kuti veruzhinji vawane raramo isina zvipingaidzo.
Zvirango izvi hazvakatemerwa nyika yeZimbabwe, nyaya dzezveupfumi hazvina kutemerwa maindividuals. Ndokusaka vataura ivo kuti zvirango izvi ngazviende, hazvina batsiro. Uye zvekare nyaya dzekodzero dzevanhu, nyaya dzekuti vana vemuZimbabwe varwisana nedonzvo recorruption hadzirwisiwi kana kuti hazvikwanisi kuachivhiwa nokuda kwokuti pane masanction.
Amai Doan vakakurudzirawo nyika dzakatemera Zimbabwe zvirango kuti dzibvise zvirango izvi, uye vakakurudzirawo Zimbabwe kuti iite nhaurirano nenyika idzi. Asi nyika idzi idzo dzinosanganisira America, Australia, Britain, Canada neSwitzerland pamwe nenyika dziri mugungano reEuropean Union dzinoti Zimbabwe inofanira kugadzirisa nyaya dzeutongi hwejekerere pamwe nekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu dzisati dzabvisa zvirango izvi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.